hongu tasangana wo nema reports akadaseiwawo ekuti vanhu varikunziwo vanofanira kubhadhara mari kuti vawane matsamba akasiyana siyana zvitupa mabirth certificate nezvimwe zvakadaro. Registrar General varikushandisa gwaro rinonzi National Registration Amendment Regulation number 17 of 2009 inovayo yakatara muripo wezvirongwa zvakasiyana siyana kungave kuri kutora zvitupa, kutora kana kuriplesa chitupa chesimbi nechitupa cheplastic, kana wo zvakare kutora birth certificate. Pane mari dzakawanda wanda chaizvo asi dzakasetwa kudhara in 2009 hadzina kumbotariswa kana kurivhaiswa mari idzodzo.
Asi pane dzimwe nzira here dzingaitwa nevanhu kana masangano, nokuti tinoona kuti vamwe vangu vachikurudzira kuti dai zvitupa zvapiwa pachena?
Ndizvozvo, ndokurudziro yatinayowo isu sezesi, nekuti iraiti yemunhu kurarama ari munyika yeZimbabwe ikodzero yake, uye ikodzero yake yekuti ange achikwanisa kuvhota, ange achikwanisa kuonekwa semunhu, kuti ukwanise kuonekwa semunhu unofanira kunge une chitupa. Saka hazvifaniri kudhura kuwana chitupa. Chinhu chinofanira kunge chakachipa zvikuru. Handifungi kuti zvinhu zvinofanira kudhura kupfuura dhora chairo. Asi isu tinoti sezesini, panguva yakaita seino ya prepare my elections ari kuuya mugore rinouyawo, dai waro Registrar General vanyevenusa mwoyo kuti avo vasina mari dzokubhadhara vapuhwe pachena.
Munoona vana veZimbabwe vachirasikirwa here chakapetwa vanhu vachikundikana kubhadhara mari idzi?
Hongu, tinoona kuti vana veZimbabwe vanorasikirwa zvikuru. Pane vana vazhinji vabva zera vakatena 18 kana vakasawana mukana wokuwana zvitupa, zvinoreva izvo kuti havakwanise kuvhota mugore ra2018.